A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 8th, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are talking about cross-border trade and the issue of rebate that was revised by Finance Minister Patrick Chinamasa.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the issue of paying duty at the country's borders, and of course, the effect, the recent changes by the Minister of Finance, Mr. Patrick Chinamasa, the changes that he made. We want to see the impact, if any, they are having on cross-border traders. Gibbs.
And of course, the Minister of Finance has actually reduced the traveler's rebate from $300 to $200 per calendar month. An automated system for tracking the rebate has been introduced starting from the 1st of January 2016. It is proposed that consignments transported on behalf of the third parties be cleared under commercial importations as opposed to private importations.
And of course, we also understand the minister has banned the importation of second-hand goods. So we want to discuss about the impact these changes are having on cross-border traders and the economy in general. Wongu, hamawadiwa, tlauti tingeti chitarisa, nezvakaitwa negurukota, rinoona nezvepfumi vaPatrick Chinamasa, zvekudzikisa mari nenge ichinzi vanhu vatange kubhadhara mutero, kubva pa300 kusvika pa$200. Toda kunzwa kuti izvi zvingakanganisa sei vanhu vanorarama nekutengesa zvinhu, uye kuti zvingabatsirawo sei vemabhizimisi vemunyika. Gibbs.
Yeah, kunjalo ke Blessing. Lichona njani zuru kandaba lapetikona kuna ngapoke ngamakaya, tina ngapaisi apila sivili o makama. Yeah, lamtanje ke skoka ngakonoko kwenzwe umpatinda mbozi mali, umumza na Patrick Chinamasa. Oteke loko so okutuwa hii repeat, so ngani, so kuyeshiswe ngani. Kulo kuti ubele $200, okumeti uyangena nje impatila zaku cha umoya. So kutuwa ke so kumele kube $200, so kate kui $300. So siyabona ke ama ningi, but loko kuhani kusawalimaza. Kuzo buya ke nga umuntu eleti impatila sebenza oma laicha. Kuhani oma laicha na vana sebewe kangelo, kutuwa impatila zutweleyo. So kumele zikiwe, inga zani kukiwa, tracking kalagata. Andi hawa zama kwenye tilana zulu. Iwa nga zani, nga so kubuya kunapo ke so kutuwa wena, o driver umalaicha, uwa melubu enjenga low, o driver loko tuwa commercial vehicle. Siyabona njalo ke ukuti kusanda, ukuti kumunyo umteto, ukuti ke kungabiswa inhlanzi, kungabiswa impupu, kungabiswa ichugela, powdered milk, ama yogurt, cheese, la makanda, kuko kunengi, akusamela angubiswa kuna hape Zimbabwe. So wapanwa ke, minister ye, kunjalo ke Blessing.
Yes, Gibbs, I think we have our first guest, that is Mr. Denford Mutashu, President, Confederation of Zimbabwe Retailers. Mr. Mutashu, good evening.
Good evening, and thank you for inviting me to the program.
Thank you so much for joining us. Gibbs, you can start the ball rolling.
Yes, I guess we have got Mr. Denzel Dube as well. Mm-hmm. He's a Zimbabwean living in South Africa. Mr. Dube, welcome to the program.
Thank you, sir. Good evening.
Good evening, sir. So let's start with you, Mr. Mutashu. What do you think about the new rebate system?
I think the new rebate system is in line with the Zimbabwe agenda for sustainable social economic transformation, that is massive, where the government is trying to introduce measures that will boost capacity in the local industry in order to meet local demand and, of course, be able at the end of the day to also supply to other parts of the Southern African region.
Mm-hmm. So for retailers like you, it's good news.
Well, what we are looking at here is basically looking at it from the national perspective. Because, yes, retailers might benefit here and there. But if you look at it closely, the idea is to try and harness revenue into the government coffers. Of course, we're trying to limit the amount of goods that are important at the same time to work on the ever-growing import-export disparity to ensure that we do not become a net importer of goods and services, especially those goods that we can be able to produce or channel out from the local industry.
Thank you so much, Mr. Mtashu. Do stay on the line, and thanks for clarifying that position. Let's go to Mr. Denzel Dube. Mr. Dube, what impact is this new regime having on you? I know you send goods to Zimbabwe.
Yes, sir. This new regime is going to have a very big impact on our fight as we are living in South Africa. You know, if you compare a Zimbabwean, a United States dollar and a rand, we people living in South Africa, we cannot afford to use dollar as a currency. So therefore, it has got a very big impact. If I look at it, the drop of that $300 to $200, it's a massive drop.
Yeah, masikhangeleke Baba Dube, siyakwazi ukuthi impahla zenu zijala ukuhambisa umalayija. So nxa ukuthi impahla yakho ingathola umalayija, so kumele ukuthi kliwe ungazani ukukliwa igonyet. So kusho ukuthi labo malayija phela bangazani bazakantshwa sibile kuzwawe lapha. So wena ukubona njani khonokho?
Dube, lokho vele sokubulela ibusiness lawo malayija ngoba iningi labantu base eMathebeleland, ngikhuluma ngeMathebeleland, bangomalayija vele baphila ngakho ukulayija. And manje mazokusehliswa leni i-price from $300 to $200, and then futhi bathi kufanele i-declare as a commercial. Ngibona ngathi ngempela abantu sizolimala kakhulu ngoba thina kahle kahle vele siphila nje nge-South Africa, yikho lapho esiphila khona.
Kodwa akusoze kwenza abantu begcine besmugla izinto khona, akuyikho lapho nje
vele. Lokho-ke sokuzobangela ukuthi kube nezinye izinto ezingahambi ngendlela. Kanti ngalesi sikhathi ngibona ngathi i-government ibisinqobile, bekungasele impahla ezingena ziyexa ibhoda, bezingena zonke direct lapho impahla.
Mm-hmm. So according to Mr. Dube, this may promote a lot of smuggling by people, yeah.
Mm-hmm. I think we are now being joined by Mr. Augustine Tawanda, the Secretary General of the Zimbabwe Cross Borders Association. Mr. Tawanda, good evening. Mr. Tawanda?
Yeah, hello.
Hey, Murisei. Mm-hmm. Right. Mugatu zo va Tawanda kuti kuchinjwa kwaitwa zvinhu panyaya yejuti navachina masa kuri kukanganisa zvakadii kana kuti kuri kukubatsiraiwo sei imise vanhu vanorarama nekutengesa zvinhu?
Wakaita holiday rebate kubva pa$300 ichienda pa$200 kwaita kuti kuofisi kwedu kunge kuine maclaims nemareports akati wandei evanhu vari kunetseka. But isisu zamatrade tine zvatakara zichitokurukura pamusoro pacho.
Saka vari kuti kudii vanhu vatanga vakuzvinzwisisa here kubvira zvatanga musi wa ndira 1 kana kuti zvichiri kunetsa kunzwisisa zviri kufamba sei? tinotenda zvikuru nekujekesa ikoko vatawanda rambai zvenyu muri parunare. Gibbs, une muteereri?
Yes, ndo murumzana ke Unqobani ose Zambia. Baba Nqobani, unjani? Hayi, mpilile kakhulu. Kunjani kona pezambia? Ye, ngicela usondele efonini yakho, uyisondeze kancane, uyikhiphe la kuspeakerphone, nxa kuspeakerphone.
Okay,
yes, sondele efonini lesibili. So ungathini ngakhona okukhulunywa osokwenziwe nguhulumende ukuthi ribet siyehlisiwe?
Uhulumende weZimbabwe ngendlela esingakuyeka ngayo ukuthi sengukhulumende osephendukele abantu bakhe ngoba usezama ukulungisa iphutha lakhe ngokuphendukela abantu bakhe. Uyafana nje lenje ezimzwane yayo. Ngoba iqiniso elikhona ukuthi abantu abanamali eZimbabwe, uhulumende akanamali, kodwa lokhu akanamali ngenxa yephutha lakhe ngoba wenza izinto zokuthi kungabi lama-industry. Ama-industry yiwo kuphela angavusa uhulumende, hhayi abantu laba asebajikela bona bevele bengalalutho. Uma manje bakhuphela ama-fine abantu bemsova obvious abakayazi into abayisebenzelayo ngoba uma uphuma usuyendleleni wena uyenza i-100 dollars ngelanga, but possible zo-2300 every day, kusho ukuthi akusasiza ukuthi bekhona endleleni. Right, abantu abalakudlela izweni babethi basenga lokho okuncane abakusenga ngaphandle usephinde ngena yethi ufuna imali yonke, benzeni abantu?
So akuphendule khonapho po abantu kumele benzeni baba Nqobani?
Hayi, kumele bafunde nje isifundo sokuthi la abasela uhulumende bande bahlanganisa amakhanda babona into beza ngoba uhulumende sebaphendukele vele iphutha lakhe ngokudla abantu abakhe. Akuna kunye abantu bekufanele bahlanganisa amakhanda babona into benza ngoba uhulumende hayi umuntu aseyenza izima le kanti.
Kodwa ubona kuzala abantu bengenzani ngakhonokho?
Hayi, abantu beZimbabwe nje ngendlela engibona sebengakhona sebaba yikhapeti nje abangovuma zonke, omunye ukhala komunye, omunye ukhala komunye. Kodwa ngicabanga ngendlela sebebaphusha ngakhona manje kuloze kufike kuthina abantu kube khona abakwenzayo. Bona sebejwayele nje abantu beZimbabwe wenza into eyifunayo kulantu abayenzayo, kodwa ngalesi sikhathi ngendlela abenza ngayo bazaze bafike kuthina kuseko ngendlela kumele kwenzeke okunye.
Ye, umbuzo wami wokugcina ukuthi ama-rebate lawa akasoze enza abantu ukuthi beyeqise izinto kumabhoda khonapho?
obviously kokuya kwenzeka angithi futhi abalandaba lakho kono ukuba bathembe ukuthi bazobalandela edangeni ngapho bababambe bawathathele lezo mpahla baphinde bazisebenze bakhampeni ngaze bayinika abantu emarani.
Hayi-ke siyabonga kakhulu mnumzana ngobani ungadinwa lakusasa baba.
Okay,
yes, Bonga Kuru. So according to Mr. Ngobani Manchinga, he says what the government is doing is that it is now turning against its own people.
Mm-hmm.
You know, it's like a chicken eating its own eggs, you know.
Mm-hmm.
So he says this is not good enough. But Zimbabwe has been pushed too far now, and he believes that they may react to some of those things. But it doesn't say exactly how they're going to do that. So he says people should put their heads together, you know, and try to make up a way forward, you know.
Let's go to Mr. Mutashu. Vamutashu tombodzoka kwamuri tichiti konyaya yekuti musapinde hembe kana kutadza tingati mazichike aya muri kutambirawo sei danho iroro nezvimwe zvikafu.
Maonero andinoita ndekuti chinhu chakanaka kunyange dai zvazvo munguva pfupi tikatarisa toti isusu vanhu vari kuwana kurarama kubudikidza nekutengesa zvinhu zvakafanana nehembe dzakambopfekwa. Asi tiri kuti isusu shuwa shuwa senyika tingabve here tati isusu ndo yatova indastri yatavaka iyoyo taakutoti isusu munguva inotevera yakareba vanhu ngavachirarama nekunotenga mbatya dzakambopfekwa. Kuti isusu tinge tichichengetedzana pachedu uye tichivaka indastri yedu uyezve tichiwana zvekutengesa zvisingazoperi mangwana ngativakei indastri yedu. Zvinova zvinhu zvatiri kukurudzira isisu sevezvitoro kuti kana tikange tichiona zvinhu zvinogadzirwa muno tinorima donje, tinorima zvinhu zvakasiyana siyana zvinogadzirisa mbatya, tinorimawo zvinhu zvakasiyana siyana zvinogadzirisa zvinhu zvakafanana nenzimbe inogadzira shuga, chibage chinogadzira masiriyal. Saka kana tikati isisu taakuita ribeti kuitira kuti tinge isisu tichidziviridza kuti vanhu vasangorarame nekunotora zvinhu vachiuyawo vachingotoita muno muzimbabwe, tinopedzisira isisu tatova supamaketi ikonomi. Hazvisizvo zvatisi kuda izvozvo. Tiri kukurudzira uyezve mukatarisa pakaanaunzwa navachinamata vachiburisa national budget yavo iyoyo proposa ya 2016 vakanyatsotaura iwo pachena vakati vakaita yatingati consultation uye tinobvumirana nazvo nekuti tose tose takatoungana tisati pasati paanaunzwa vachitibvunza kubudikidza naivo maindastri analyst kuti zvinhu zvatingaite sehurumende kuti tibatsirei kuti indastri itangezve kubudisa chiuti indastri ienderere mberi ichigadzira zvinhu zvinotengeswa muno muzimbabwe zvinhu zvemuno muzimbabwe kunyika dzakasiyana siyana tikaenda kuna nosotasura kune bhai south africa kuamerica uko kune inonzi bhai america munowo tine inonzi bhai zimbabwe tiri kuda kuti isusu tinge tiine zvinhu zvinogadzirwa naivo vana vezimbabwe iye ari kunohodha bhero teda kuti isusu ainde anogadzira hembe dzacho iye ndo yatiri kuti isusu validation yedemonstration agadzire hembe ozoendesa kunino chitoro kwanonga ava kuna ani edgar kana aniani vezvitoro votengesa zvinhu zvinogadzirwa nevana vemuno muzimbabwe.
Tinotenda zvikuru. Rambai zvenyu muri parunare. For those of you who are just joining us, good evening. This is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the issue of the revision of the rebate at the country's borders. And of course, there are some who are saying this is going to have a negative impact on cross-border traders and those who survive on vending. But others are saying it is actually good because that protectionist policy will help local industries that are facing unfair a competition from clothes that are second-hand clothes, rather, that are being imported, and also food imported from other countries. Tinemwe muteerera ari kuBotswana. Vamusariwa, makadi.
Tirimo makadi, inkoma blessing.
Aiwa, ndiri nani. Nyaya iri mudariro mainzwa. Munoonawo sei?
Aiwa, ndinotenda. Ndachida kutaurawo naababa chimutashu wabuda apo manje-manje.
Vanonzi vamutashu. Taurai zvenyu navo.
Vamutashu. Vanotaura zvakanaka sei, but imba haiputswi kuti murenovhete imba pasina imwe. Munotoita sokuti munoputsa mudhuri wemukati muchivaka wekuzhe. kuitira kuti pakange pane problem munokwanisa kuwana pokuwanda. Zimbabwe iri panguva yakaoma vamutashu kuda vanotaura nekuguta. Tiri panguva yakaoma hama dzangu, dena tainzwisisa tairega kuda kuita sokuti tiri kuda kumbunyikidza vanhu sokuti taakuprepara kuti tava kuenda vanhu vakufa kana kuita sei. Chokwadi chakanaka ndechekuti muzimbabwe hamuna kana mabasa, hamuna kana any capital youngatanga nayo kuita zvavari kutaura kuti actually a Zimbabwean can start on his own business or to set up his own company. Hapana muzimbabwe anokwanisa kuita that thing with the currency which we are using muzimbabwe inova a US dollar. Ivo vachimutasho varegere kutanga vati government ngaikwanise kutanga kugadzirisa mari yayo inova a local currency. Inotiita kuti isusu tinge tichirerukirwa nezvinhu totanga mabusiness from our own currency. Because already ka vachimutasho vari kutaura
vamutasho
is not ours. Inorema kuti uibate. Iye zvinezvi look at it around us, the neighboring countries which are around us, their currency has fallen because of the use of US dollar muzimbabwe. Of which iye zvinezvi kuti uite gather up only $100, you need to have something like 2000 rands or something like 1,000 something of pullers, and those monies of pullers is very hard for one to collect them and have them in a solid amount. You could atange kita whether it's a clothing industry in Zimbabwe or kubika hawo kana ma fed kuku mu Zimbabwe.
Rega nditi vamutashu vambopindura, vamutashu imbopindura zvirutaurwa nemuteereri.
Atara zvake zvakanaka asi chandinobvumirana naye ndechekuti ari kutaura ari kubotswana, haasi kutaura ari muno muzimbabwe. Isu takaita sarudzo yekuti zvinhu zviome zvinake, hatina kwatinoenda. Panofanira kuwana vanosara vana vezimbabwe vachivaka nyika iyi. Zvino tese tikati dzamu tikatiza tikaenda kunze kwenyika, ndiani avachazovaka nyika yacho yavanoda kuti tozodzoka tozouya isusu tozogara munyika ino yezimbabwe? Ndo chekutanga. Chimwe chechipiri ndandinotaura ndechekuti kudonha kwevhalu yemakarenzis dzimwe nyika dzavari kutaura hakuna kukonzereswa nekuti zimbabwe yaakushandisa US dollar. Zimbabwe iri kushandisa makarenzis ese anosanganisa Botswana pula, South African rand, Australian dollar, Chinese yuan and US dollar iroro. Hazvisi ndo zvakonzeresa. Kune mitemo inoanaunzwa kubudikidza nethe federal government kuamerica ikoko inokonzeresa kusanganisira nekudonha kwakaita mitengo yezvicherwa nemamwe makomoditi akasiyana siyana. Ndiko kwakazoita kuti nyika zhinji dzinorarama nekushengesa zvicherwa izvozvo zviomerwe, makarenzisi adzo azodonha. Otherwise mukatarisa kuuya kwakaita US dollar muno muzimbabwe, chinhu chakanga chakatonaka munorandarira kuti 2007-2008 zvinhu zvakanga zvasvika pakaomarara. Government ikati state asei ndokuchiti ngatichishandisai mamwe basket of currency inosvika 9 kuti vanhu varerukirwe nekunge vachitransacta. Tiye zvinezvi mukatarisa tiri kuita mubishi nemheremhere neveindastry nemamwe mapoka akasiyana-siyana kuti tigare pasi tiriduse cost of doing business in Zimbabwe. Zvinova tezvaachiita kuti investment inge ichiita fly ichienda kune dzimwe nyika. Saka zvimwe zvinhu izvozvo zvatigara pasi isu sevana vezimbabwe tistrike nyika yedu, hatina mumwe watinochemera kuti veriwe yai mutivakirewo nyika iyi. Isu toga tisitofanira kubata nyika yezimbabwe. Mukatarisa cooking oil taakukwanisa kunge tichigadzira cooking oil muno muzimbabwe kubudikidza nekunge tadzivirirwa kuti cooking oil isatiwe muzimbabwe. Iye zvinhu zvimukatarisa tatinogadzira isusu 7.5 million liters. That was produced at the end of the day, 7 million liters of cooking oil. Zvinova zvinhu zvatingatenga isiatari sese, uye zvinezvi tiri kutarisa nenyaya yemaspecial economic zone, tiri kutarisa isusu nediamond cutting and polishing, tiri kutarisa isusu nyaya yepeace and tranquility. Yandinotarisa nini seZimbabwe's comparative advantage inovafanira kuita iite kuti ivo vari kunzo ngavadzoke vauye muno Zimbabwe tivake nyika tose pamwe chete sehurumende yacho mei.
Vamusare vamuchidimbo.
Ndatenda handidi kuita muchidimbu because vataurisa kaivo, ndonati ndiite muurefu. Mr. Chimutashu, call on all the ambassadors of Zimbabwe in every country, either neighboring country or
far away country. Tinodzoka navo kana ma ambassadors vadzoka nesu tinodzoka. Why? Simply because my borders muri kutoita kuti muri kucalculate whatever you are calculating on your offices. Zviri kureva kuti muri kuziva kuti kune vanhu venyu vari kufamba vachiita business kuma countries akasiyana siyana. So kana mukati dzokai tivake nyika tose, saka kureva kuti imi muri kubvisa mutemo we cross borders association, makumubvisa nokuti hausevenzi nokuti hapana vanhu vanenge vachidarika vachienda outside of the borders. Number two, muri kuti imi munoda kuti mafuta agadzirwe kana chi gadzirisai ma weather conditions aya nokuti mbeuswa dzose dzamakapa mafarmers muchiti vange vachirima. I should think there is even no even none of the plants are even growing kuti muve ne industry yemafuta kana ye beans kana yechi. Gadzirisai ma weather conditions.
Gatiti
inotokondirora drought
vatawanda chimbopinda itinzi
kana control
vatawanda
muri kuona izvi zvichitogadzira ma drought mitigation
All right, I'm sorry what no tender. Gaiti na watawanda na wadube wariparu nari. Tuna kuti wange wachitaura zvakare. Kana kuti Gibbs ombo enda kuna wadube mshikubutatanzu kwa kuna watawanda.
Dube ngosika ngele kuna po South Africa. Aba tawanda nengi awe Zimbabwe. Batenga ani? Aba kuhambise kaya?
Babu Dube, aba niwa se Zimbabwe batenga kuonke. Ngati from grocery up to furniture. Baya tenga yoke lendo ikanjise kaya. Kodwa ke yabona lo ubaba oqeda ukukhuluma manje seBotswana ukhuluma iqiniso ngoba izinto ezenzakala la eSouth Africa nezenzakala eBotswana abantu behlanganisa izinto zabo bethenga bezihambisa ekhaya ziyasiza kakhulu ekhaya. That's why uthola ukuthi kwezinye indawo abantu abadependi kakhulu kugovernment abanandaba negovernment. Igovernment mina ngizokhuluma ngathi mhlawumbe ngiya tsasa ngokubala kodwa isebenza kakhulu emashoneni kithi ngapha igovernment ayikho total abasebenzele ngalutho asikaze sibone ukuthi igovernment iyasebenza kithi ngapha esindebeleni. And futhi okunye ngifuna ukukubeka ubaba lo akazi noma useHarare noma ukuphi ungabheki lize linjengeAmerica. America liyakhiwa ngabantu abaningi abangasibo ma-Americans. So bona mabezofuna ukuthi iZimbabwe yakhiwe ngabantu baseZimbabwe ngoba bebophe imithetho evalela abantu abangaphandle ukuthi bazoyenza amabhizinisi. Angiboni ukusebenza kunalo kwa.
Ya siyakuzwa kakhulu kodwa ke esikukhangeleyo lapha kakhulu baba Dube ukuthi nxa lithenga impahla leyana lihambise eZimbabwe ubaba umntashu lapho uthi ubulalani yamakampani eZimbabwe akuhambi njalo yini?
Akukho njalo abalungisa izinto zabo eZimbabwe. That's why ngithe ekuqaleni mina imithetho yabo yiyo exotha ama-companies afanele ayiwo ukuthi asebenze eZimbabwe akhande zonke ama-furnitures akhande nama-cooking oil la akhuluma ngawo. Okwamanje angeke uze uyithole impuphu eZimbabwe. Impuphu yakhona ma uyithole iyadura kodwa thina ma sithenga ngapha sithenga ngentengo e-reasonable.
Sounds are cool. So he's saying that, you know, once Zimbabweans buy anything, they take it home and it helps a lot, you know, because most of the items back home are too expensive.
Yeah, let's quickly maybe bring in Mr. Tawanda. Mr. Tawanda, your response. You heard what people are saying. Yes, you can go ahead.
My response.
Yes, yes, we can hear you. You can go ahead.
Right. My response is cross-border trading is a critical component in the economic activity of the region.
Mr. Tawanda, I want you to please stay on the line. We'll be back with you. We just want to take a quick break. And also, Mr. Dube and Mr. Mutashu, please do stay on the line. We have a caller.
Yes, Mr. Mahlobo, can you stay on the line too? We're getting back to you soon.
Mm-hmm. And our radio listeners, unfortunately, it ends here. But the good news is we are streaming live. So go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu.
And I'm Kip Stewart saying stay tuned.